Ma Warriors aifanira kuve akasimuka muswe svondo svondo rapera. Asi izvi hazvina kuitika nemhaka yekushaikwa kwemari sezvo vezipa vai vasina mari yekuchengeta vatambi ava vari muRwanda mitambo isati yatanga. Manager wemaWarriors vaSharif Musa vanoti veConfederation of African Football vanotanga kuchengeta zvikwata mazuva matatu mitambo yavo yekutanga isati yatambwa. Izvi zviri kureva kuti Zimbabwe ikasimuka mangwana inosvika mazuva matatu mutambo wavo wekutanga neZambia uyo uriko nechipiri usati watambwa. Veruzhinji vanofarira nhabvu vari kutarisira kuti chikwata chemaWarriors chichadarika pachinhano chechina icho chakapedza chiri pavakapedzisira kukwikwidza makundano aya muna 2014 muSouth Africa. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaStephen Musekiwa vanoti hapana chimwe chavari kutarisira kubva kumaWarriors kunze kwekudzoka kumba nemukombe wakakosha uyu.
Takatarisira kutora mukombe.
Mubati wehomwe wechikwata cheCapes United vaMoto Ndodzo vanoti pane zvakawanda zviri kuvapa chivimbo chekuti maWarriors achabudirira rwendo runo.
Pane zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti wanga vaine pfungwa dzakatarisira chaizvo. Chokutanga ndechekuti vabatsirwa pavane mari. Naizvozvo ndinoona vachitamba neshungu nesimba rekuti tichatohwina tinopinda mufinal.
maWarriors akatambidzwa mari yavo yese apo vaive vari mukamba, kusanganisa zvekare murairidzi wavo Kalisto Pasua uyo akatambidzwa mari yake yemuhoro uyezve nekutengerwa motokari itsva. Mutsigiri weDynamos vaModekai Musanhu vanodada naPasua vachiti ivo nezvaaita pari zvino vari kuona achiendesa maWarriors mberi kumakwikwi aya ayo anounganidza nyika 16.
Kocho atina Pasua nemaplayers arotiunzira tarisira Pasua kuti abvana ndichiendesa kumberi.
Asi Pasua anoti mutambo wavo neZambia nechipiri wakaoma zvikuru achiti iye vakakunda mumutambo uyu vanosvika mufainari. Zambia yacho yakadeedza Christopher Katongo uyo aive mutungamiri wevatambi apo chikwata ichi chakatora mukombe we-2012 Africa Cup of Nations uyezve akatambidzwa mukombe weAfrican Footballer of the Year wegore iroro. Katongo uyo ari kubatana nevatambi vabva kuzvikwata zvishanu zvine mukurumbira muZambia: Green Buffaloes, Zanaco, Zesco United, Power Dynamos pamwe neGreen Eagles. Akataura vasati vasimuka muSouth Africa neZuro kuti vari kuda kunyora nhoroondo itsva. Asi nhengo yesangano rinotsigira maWarriors reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaIsaac Maheya vanoti Zambia haisi kumira mumutambo uyu.
Kuhwina takatokutarisira ende tichatokutora kuhwina ikoko.
Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaAndrew Rhodes vanoti kusandurwa sandurwa kwakaitwa chikwata chemaWarriors nemhaka yekuvara kwevamwe vatambi kuchaita kuti maWarriors aomerwe nezvinhu.
Budirira ndikuona apa nekuti kuchinja kuinja kwemapureya tione tichibudirira.
Asi vakawanda vanotevera zvenhabvu vanoti chikwata chine vatambi vakaita saRonald Tio, Edmond Chirambadare, Ocean Mushure, Nox Mtizwa, Rafael Manuvire, Joe Ngodzo naElvis Chipezeze hachisi chekudherera. Kunze kweZambia, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete zvekare neMali neUganda. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvichaenderera mberi kumakotafainari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.